A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Ole sine lobo mama, alobes fazani. Ikola pesilangana kona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voandebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page. And if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again, if you're just joining us. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you know, label as abuse according to our own culture.
Yes.
And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and...
There's so many things can happen.
Yeah,
issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended, and like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves, because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sesi divana uhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni. Lamhlanje sikhuluma ngikhathaze nizangikhathaze esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa. Kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane? Ukukhangelelwa phansi, ukungaphiwa inhlonipho njengomama, kungaba kusemsebenzini, kungaba semulini, ikakhulu singakhangela even esikweni lakithi, uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama. Abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene, owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ngowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba, okugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood, lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign, lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibesibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuthi sikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali, baningi sibili ababa labantwana labo sibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usibale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele, uyavunyelwa ukuthi akuqabutshe. Konke khona ukuyana kukhokhelela ekuthini lowo usibale abe engohlukunyeziweyo. Yikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhangele esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini? Ukuthi no, yikuthi no. Angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abekwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu, wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zendaba yethu ye-Studio 7 ekoBulawayo uNompumelelo Moyo, labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Ela sikhothe mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani, kumbe selike la ukubona kwabanye kusenzakala?
Yeah, eso sakubona kusenzakala sibili. Okunye kumama experience lakhe saba nawo. Okunjengokuba xa kuyukuthi ungumntana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho, kwesikhathi sihlana lapho kwentwini abangomama ukuthi babefuna ukuthi betshona bekudonsela phansi, ungathola ukuthi bantshona bekwenzela umoya omubi emsebenzini. Abanye bakufangela nalo kufangela ngenxa yokuthi yabebona ukuthi wena uyaphumelela kulani. Nokuthi nakuthi sakhuluma kubomama kakhulu. Okunye futhi singabantu abangomama kulokuthi siphakamisane, siyadonselana phansi ekutheni futhi ekutheni nanko ngingumuntu ongumama, ngingumntwana omncane, ngingumntana wakho, ngingumnawakho, ngingusisi wakho, akula-respect emsebenzini. Ngiyangenzisa ezinye izinto lawo obonayo ukuthi owakho umntwana ngekumbeni. Okunye esihlangana lakho njengabomama kodwa nje labo baba nje ukuthi khona khona ukwehlukanisa kwama-languages. Omunye abevela ngale esiNdebeleni, omunye evela esiShoneni, omunye evela ngapi. Sesisuka singasazisisani ngenxa yokuthi lo laloya abefuna ukukhuluma ngeyakhe i-language
Those women, the ladies, they were talking about abuse at work, mm-hmm. especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss.
Mm-hmm.
Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
Mm. And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
To speak out,
I think maybe abuses. This is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag #MeToo.
Me Too campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard.
Mm-hmm.
But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman. And she was saying she was taught from a young age to be able to speak out
mm-hmm.
when things are right and when they are not right. But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out.
Mm-hmm.
Especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Mm-hmm. Fusing culture and way to encourage her
mm-hmm.
to speak out. They might turn out to be rude to you too. Mothers.
Yes,
really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachangopinda muchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyotaura zvedu nasi kumabasa, nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwa zvakarewa ku Hollywood pasi pe hashtag yavari kuti ivo Me Too. Uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu. Pane paunozosvika here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? Ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nasi. Nhare dzedu tiri kuvhura mafone line dzedu, tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo. Saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi, uyezve kune imi isusu imi muri kutiteedzera, pangave pari paFacebook kana paInternet kana pai, kuti tinzwe kubva kwamuri. Kana vari paredio ipapo muchidoo kupinda paWhatsApp, endai paWhatsApp motumira meseji mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo, nyanya madzimai. Ndiri ipapo PJ regaende bochingamidza vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona pari zvino ndoziva hangu tina trust simba rashe mukanya charandura ari kuti evening makadiko sikumbuzo mulalazi anzi hello Mhlanga and company hello PJ muri kumhoreswa na sikumbuzo kunoko Watson Mugadza ari kuti good evening Mhlanga aiwa Mhlanga ari right Eunice Chamatova hanzi Maneru. Sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe. Kizita Ngara hanzi happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time. Saka mhoresa mukoma Kizita Ngara vari kuti vari kukufarira yapa. Maxwell Dewa hanzi hi. Takawira Manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa. Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza. Tawanda Veremu hanzi zviri sei sei ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai. Henry Ngara ari kuti keeping quiet, not reporting such cases due to fear. Or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara kana muri kuda kupinda pachirongwa ibva emanyora namba dzenyu mupinde. Mukedisi Dlova ari kuti hi brave manyate hanzi pfe pamadzimai ipapo. Rumbidzai Zainad nyama yaro hanzi makadiniko tikukwadzisei I like this. Aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai nhamba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumafacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi. PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi. Makadiko Miss Mashaya Mumbi.
Yes, my name is Nyara Zoma Shamba. I'm very well, thank you.
I'm ava magona manje mabva maita speak out yataurwa inda abuse stare nyu ipapa.
Hello, Zimbabwe.
Saka sisi nyaradzo muri kuinzwa nyaya iri mudandaro ndinoziva kuti imi munoshanda nevanasikana vechidiki tudzeiwo nezvesangano renyu uyezve mabasa api amuri kuita kuti murambe muchikwenenzvera vanasikana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzaakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana.
Mazvita yenyu kuva neni pachirongwa chanhasi. Seorganization yetege life Trust, tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo vanasikana vanotanga pamakorewo anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 tichingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei tichitaura nenyaya dzekodzero dzetinoti dzisexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova nekwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda. Saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo.
Ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana ava.
Vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvachoni vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinhuta kwavari saka zvinhu zviri kutambirika kutereki tinozvionawo futi tinoshandawo nevakomana nevarume nababananamai nekuti tinoona kuti kodzero dzevanasikana hadzikwanisiki kumikwa kana tisiri kushandawo futi nevarume nevanakomana nevatinoti macommunity leaders kana kuti vakuru vemunharaunda. Saka zvochida kuti kana muchitaura nyaya dzakadai zvivewo neyatinoti bikin kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo. Saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana papa nevakomana vari kuzvinzwisisa vekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsira nharaunda dzovachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda. Ndikada kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiri vatioti chief mupakami vekuzvishavani vataishanda navo vachaona makore tichanda navo neumwe wemadzisha takatrena. Saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo pakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda, nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo. Saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatisana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisane kuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete, nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo. Saka tikunoti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva, hazvingotambi. Panewo vamwe vasingazvinzwisisi. Saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese.
Aiwa, batai makadaro sisinyaradzo. Tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye, tozodzoka kwamuri. Halo sisi Stole.
Halo makadi mize.
Aiwa, tiri wadi yedu, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Tiri kwamutare.
Ehe, saka titaurewo, muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, muri kuiona sei, kwakamira sei kwamutare?
Kwamutare kuri raiti, nyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi. Tichitarisawo magariro atiri kuita mwamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanya nyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvinzi imhando yekuenda pamusorosoro. Tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare, muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango, vachinge vakaurayiwa vakavonotanga varepwa vozourayiwa. Saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo, tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitiko zvichiramba zvichingoramba zvichibuda mumapepanhau, even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa. Ndofunga mukanyatsokutarisa, pane pepa rinonzi Manika Post rinomirira Mutare, pepa rinodzingwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo Mutare. Hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango. Handizive kuti vakore munharaunda maMutare vakaitayawo here vamwewo vanhu vavangatingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi. Unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being those in time. Munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa usi kushanda mabasa kwakasiyana siyana. Vamwe vari kumbundikidzwa vachibva kumabasa vanopedza mabasa acho mahusiku. Unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasi stopa akarepwa akaurayiwa, umwe akazobatwa pakati. Saka ndoziva kuti mapurisa zvavari muno munyika Mutare munomo vari kutadza here kuti vangakuchengetedzawo munharaunda medu. Muvewo muine mapurisa anoshanda husiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi. Handizive kuti takavharikirwa here chirongwa chese mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift. Saka mapurisa aya kana achiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzvimbo dzakaita semabhasi stop munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongororwa nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino, kuti kushanda kwemabasa kwaka siyana siyana. Hatisi risi tose tinopedza mabasa nako. Saka kune zviri kutishungurudza tichiongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa. Saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo husiku. Ende zvakafanira kuti munhu ari kubva arwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasi stop uchiburuka husiku. Mabhasi stop atinoburukira akasiyana, ende zvakadai zviri kuitika mutaundi tisingatatotarisi kumaruzevha itori wese. Saka ndiziva kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvizvi zvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zvivanzo zvichichengetedzwa zvichidzivirirwa njodzi dzakaita saizvozvi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi, nekuti zvinhu zvakadai zviri kuitwa nevanhurume. Saka ndizvitipofandiswa sei?
Aiwa, amai Sera Stole, tinokutendai chaizvo, asi ndachida ngokuvhunzai musati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo, uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa kwekodzero.
Tingati zvakaita mutaundi
Mare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisirizvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation, because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we alege, umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare, yenake ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhlukunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesesemanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni, ukuthi abesifazane bayabanjwa, bayadlwengulwa, bathi sebedlwenguliwe babe sebebulawa. Ngoba lo omadlwengula uyabe engafuna ukuthi owesifazane lo angaya emapholiseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlwengulileyo. Enxenye khona lapho ngumuntu omdlwengulileyo, enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona. Kodwa ke wathi ngibuyele kuNkosazana Nyaratso Mashaya Mombe. Siyakwamukela kuhlelo lwethu. Yeah. Hey. Kunjani kona ngapha?
Ai siyatotoba thina sikhona
nje. Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe #MeToo campaign lapho abesifazana abaningi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini, lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona. Yikho ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu. Lebona ke ulubona njani njengoba usebenza labese lamantombazana?
Sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho empilweni, ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni laye wake wahlangana lakho. Angithi ma i-campaign le i-MeToo lami ngabhala, baningi ababhalayo lapha eZimbabwe besithi lami kwangenzekala yini. Besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni, behamba ezindlini, yonke indawo omama bayaharaswa. So manje sisebenza lamankazana labo sabathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithibe kangaka. Likumele lizimelele lodwa, kumele liripote ama-cases angikhona. Kumele ungavumi ukuthi umuntu ngenye uyakwazi ukuyenza i-first time, angithi awukwanisi uku-avoid. Ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uye-report. Silalele umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa. Ubuhlungu gaya, kubuhlungu. Lami ngiyamjuzisa ukuthi indaba amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama asiqakathekanga yini lapha emhlabeni. Siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lama-social labo fani bani befuna ukuthi zenzekele izinto, ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni, lapha eZimbabwe bayaziyenza. Anti siyabona lapha eHarare kwazokungcolile. He said that one day we just want to go to the Harare, the Bulawayo, the
Shanzegiri.
So we are finding that we go, Mama, Master decided, look at it. Oh, Mama, Master kakategile. Oh, Mama, if people are going to be there, that's what we end. So the plan is to go to, you know, Mama, the man cousin, if people are going to be kakategile, sing about it. So look at it, this is the deal. I'm a police officer in Zimbabwe. Ukuthi ma omama bezipota izindaba ze-domestic violence besitshela ukuthi i-domestic hambani lelungisa, siyalungisani. Ma umuntu ebethiwe then echayiwe, sechayiwe, kumele umthetho usebenze. So sicela ukuthi and ukuthi ma sisithi omama kube yibo abalidayo, angithi siyaungafika laphana emapholiseni uripoti i-domestic violence, ungenye uzohlangana nokupolisa laye oshaya umfazi uzakuthini, uyakutshela ukuthi hambani lelungisa, angithi. So hayi, indaba zangikhona zinengi kakhulu, akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
Aiwa, icho kwadi icho, tukunzwa hapo, matouya ne hashtag, yakanaka chaizvo, yekutiyo women's lives matter, na kuti chokwadi madzimai dzimwe dzenguva atikwanisi kunyatsotaura, zvinenge zviri kuitika, na kuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umo. Asi iwe nyaradzo, uri mudzimai uya uya akatangawo, uyezve pari zvino, uri kutowanikwa iwe uchifambisa sangano rako rega. Unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosangana nevarume vanenge vari kuma big jobs waya, unozvibata sei?
Mazve, ndoda kuti ndichitanga ipapa nembotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo. Nditaurire kuti vanhu veZimbabwe, domestic violence haina kuti uri leader. Domestic violence haina kuti uri chii. Domestic violence inouya kumunhu wese. Kune iwe mazve uri powered wakadini wakadini. Chandadzidza nedomestic violence kana kuti neviolence zvayo. Munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukoka ndizvo aukwanisa kuzvibvitira. Asi chakakosha ndechekuti uchikaitika first time unoripoti. So that munhu iyeye azvidze kurodze foto. Ndokuti tiregedze violence. Asi tichizvitarisa kwatinoshanda, ndikuona kunge nyaya yeviolence zvayo sege muZimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu, zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kana kuti atinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai. Saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakambani tichi tibatsireiwo tisapoteiwo tinoona kunge zviri kuitika senge isusu last week takaita program neveeconet wireless zvoda kuti vana vedu tishande nevasikana vadzidzewo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi. Ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura kuti nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti. Saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika, asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvandandimbotaura nendevele izvozvo kuti pave netinoti political will. Ngazvikoshese nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana tichiita political correctness. Ngationei vanhu vachitoenda musiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai. Amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa. Ari kupi mapurisa, ari kupi masoja? Takaona musi unowu vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa Harare. Harare yati nzembe chena. Seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha. Sei tichingozotaurwa isusu vavanhu vachida kungofila gudi. Upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbo, batai makadaro. Tine mumwe mutereri wedu weStudio 7. Regai tiende kwavari. Hello.
Hello, makadii henyu?
Tiri Wadi, makadii?
Hai, ndiri bhosva.
Ehe, tipewo mafungiro enyu.
About issue yemadzimai.
Ehe.
I understand very much. I'm very sorry. I know kuti ndichawana criticism yakawanda, but wrong way of view yangu. That's how I view the issue. Ndinonzwisisa sere again, I'm 100% against violence against women.
Mm.
But I think our women are just getting too much.
Munorevei
pa. Why am I saying so? Ndirikutaro because ndofunga muna amai vamatanga kutaura navo vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights.
Varipo ipapa.
Yeah, it reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu the International Day of the Girl Child or something.
Uh-huh.
I think she was a 14-year-old girl. Akafona opa studio like makataura naye muchimubvunza kuti what's the challenges in your life. I explain naye kuti chinomunesa in life is kuti iye akabva kuchikoro, her brother anenge akagara, and yes, she's meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe, you are going to become a mother. So akureva kuti when you become a mother, still you're gonna complain to your husband kuti kana nguva dzeusiku dzakwana, your husband must be doing the same job sezvauri kuita. That girl akandi irritate zvekuti I tried to call but I couldn't get through. Akandi irritate zvekuti what kana wachidzidzisa vana vasikana zvinhu zvakadaro kuti you have to complain kuti itai mabasa akaenzera nevana vakomana kureva kuti mwana yeye muri kumuguma kuti mangwana she will never
batai makadaro batai makadaro mukomali
imbobatai
makadaro imbobatai makadaro nyaradzo anti uri pafoni ipapapa imbopindurawo mukoma lee tisataenda kune mumwe mutereri wedu akamirira hallo handifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukoma lee tinokutendai nemaonero enyu regai tiende kune mumwe kola wedu pj titaure nasi Ellen chada makadi enyu aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen
ndiri kubaitbridge
ehe tipeiwo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaitbridge
tichitarisa vakubatwa kunoitwa madzimai
ehe
isatandakatarisa munzvimbo ino yasiri problem tinonyanya kusangana nayo isi dzimai pakukwira pane vanonzi mahwindi vayavaya vanenge vachikwidza vanhu vachiti pindai mune iyi pindai mune iyi kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imomo ndoda kupinda anobva utanga kushaudha zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvisingatoiti zvokuti vanotokudza kuti ye kana kumba kunotonga kumba kwenyu hatongi panapa pabasa pedu saka unenge iwewo semudzimai unengotona uri munhu adzikitirwa zvokuti auto unotonyara pane vanhu vatoshaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo so semadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvokuti tinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume
aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mawindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo aiwa tinokutenda isisi Ellen nhasi toda kuti titore vanhu vakati wandei saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi okay pj
nyaradzo anenge adzoka
yeah but let's take the callers more we'll come back to nyaradzo but I was just going to tell you that we heard there from one of our callers she says she's in Bytebridge and she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business they are the touts and they will be saying you know pushing left right and center she feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because he's still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes,
that the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air because what he was saying actually was so offensive. But anyway,
you know what? No, it's a good thing he came out and said that because now we understand how some men out there are feeling. Mm-hmm. And, how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped and he was saying he's very upset because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots and how to cook. So she says, who then will want to marry these young girls that you are mentoring?
You are not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his, because I was too here. I heard him and I said, wow. First of all, girls are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, who's going to marry them? Mm. At the end of it, these girls are known for being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be relegated to be mothers from the day of birth? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyaradzo again, but we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on and she really wanted to be, she was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, like, what's her view on what's going on, especially, you know, regarding women's rights. Mm-hmm. But it's very interesting that Mukoma Lee came on because, like what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons. You know, yeah. to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband because yes. he's going to treat his woman with respect because with respect, he knows how yes. to do this stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ofungu Kuluma Uti, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we in Tateli Zindabayin, Umushuinezo, as Lalili Utabau Landelai.
Ushuinezo, Kwabes Fazan. Emsebenzini ikakhulu intatheli izindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini la kuma university ubazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema newsroom ngendaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yokuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So yinto engani iyakhathaza kakhulu ema newsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza ukufananayo kungela ocindezelweyo kungela okhangelelwe phansi kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lomsebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma colleges la kuma universities ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama journalists kumbe abayizintatheli izindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba bangamadoda ukuthi le into asiyifuni babe ngabantu abazimelayo babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela onqindi abaqinindizela abanye.
There Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, I think, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot. Mm-hmm. Especially in the newsrooms, whereby even as students in the tertiary colleges, you have to, the professors are actually asking favors from female students. Even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. Juliet Muripo ere panare.
Ndiriko.
Makadiko ku South Africa.
Aiwa
tiri wadi tipeiwo pfungwa dzenyu muri kuinzwa iri mugango iyi. Muri kuonawo nyaya dzekodzero dzemadzimai dzakamira sei kwamuri ikoko.
Nyaya iyi yandifadza zvikuru nekuti inobata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandakaita muno South Africa zvandakanyanya kuongorora sesu madzimai. Ndofunga tinoda dzidziso kutanga isu. Nekuti ndakaona kunge chakapa masinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobotarisa tiri kumachechi. Tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential. Asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise, asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai ichevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai. Saka varume navo vanotevera mumashure medu nokuti ndisu takavapa chisimba takanyanya kudaro. Ndotochipinda kana kuti inini sisi mavhelasi ndatora murume wenyu. Murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavhelasi. Sisi mavhelasi munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu. Ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare. Ndikudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde kuti tinyatso kusimuka ngatispike out tega titange isusu kuzvimiririra. Ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba. Ndinoona muno muSouth Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume. Hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekancera anga achitaurawo kutaura nyaya iyi. Hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndimurume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya. Asi iwewe unoita sweep it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuswa. And at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi. And hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana kuti murume akuuraya. The warning inenge iripo. But isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no kana kuti this is a no kana kuti zvapera kana kuti you report it kuti zvinge zvapera. Ikapinda mumabasa mari kuda kutaura. Inini ndikushanda mumba. Unoona ndakashanda several times muno muSouth Africa. Unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume pamwe munoshanda nevarume iye mukadziwo anokudzikisira iwewe. Pamwe munoshanda pamwe ura garden boy wonzi sisi endai munotengera garden boy KFC imi mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo. Saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo dzedu kana isusu vakadzi tiizvidzikisira tega. Ndofunga ndo strong point yangu yekuti if we can fight this tikatanga tabatana isusu vakadzi nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosekurity unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu. Ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsitsi mwanawo kuti baba vagara rine 50 years rakadanana nemwana ane 20 years hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo. Ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemadjuti yemahouse calls.
Aiwa mabva mati jikono ndaa ndichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa. Tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora.
Inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese. Inini ndine vana vaviri mukomana nemusikana. Chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo kana vari muno vangandishanyira mumwe achibika muriwo mumwe achibika sadza mumwe achiwacha mumwe achiaina. Ndisinga orright ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiyani anozoda kuroora mwana akadaro. Inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana. Zvino achazova baba vakaita sei wekuti tomboti mudzimai wake arwara ndiye kamwana mukomana anozoti next time kana kuti mudzimai arwara kana kuti mudzimai akanya mangwana mangwana anotora magirlfriends achiisa mumba. Naatingokumbira kuti baba vanga vatarisewo kuti nesaidhi remwana mukomana kuti ukasamutsenawo makozi emumba achavawo baba akaita sei mangwana. Ndiana baba ivo vasingagone kana kuzobvisa bhutsu paanga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndovanofanira kuita mudzimai wake
paano buda kana paano rwara anofana kuita anofana kuhaya mumwe ini achaita baba achaita ofuke achaita simu kati muupenyu wake.
Aiwa hapo manyatso tsanangura tinokutenda ichaizvo mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa tikakutsigirai.
Madzvanya here pakanzi share hapo? Dzvanyai pakanzi share tione takawanda. Maita basi.
Maita yenyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact, she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many rights to the young girls.
Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Upomege imiqondo emithathu engizwileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalo kumbe owaqala. Ukhulume ngabowindi ethenana nabayahlukumeza abesifazane. Usakhumbula amavelas ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kwe kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayigqoke imini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa owindi akababhathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuyukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Yeah, why? She gave a perfect example.
Why usiyalwisana lo munye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana ole 20 years ongangumntana wakho. I saw abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana yena lo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution, yeah. PJ.
Kuzoba lomlalelo wesilisa othena na amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela. Khona ukuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha ole eminyaka elishumi lane owabuye ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho nisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigesi imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akenzi lutho. Yena ke lubaba uthi yena na umkazana nalo limhlomisane nxa le ngingafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntana wakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatso tsanangura chaizvo zvataurwa ipo pano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashaya mombe vadzoka. Nyaradzo nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo, kana ndine urombo Zimbabwe, nyaya dzese dzisaidzi. Zvangu kuri kunaya kuZimbabwe kwaHarare kuno kutsaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvine zvisaka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi.
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chikangopedza ndichingopa kunonzwira sekutsimira patorwa nemy sister Juliet of South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita saLee vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomuzivisa kuti Lee vakadzi nevarume mazivano vanotobatsirana haisi dutiye mukadzi yekuti ndiye anobika ndiye anosika ndiye anoita sei ari kuitwa maduties nemashifts anenge atoripo pamba ndiye ari kubika saka vanakomana vanga vatodzidza vaite mabeta husband because vanoita kushusha ivava vetaka tine mahigh marriage tine mahigh divorces nenyaya yekuti vanakomana vari kutadza kuadjasta to the current zvinhu zviri kuitika zvekunzi handi mabasa emadzimai kubika nekusuka nekudidi ndezvakudhara madzimai asati akuenda kubasa nini ezvinezvo vanhu vari kubatsirana and it's not only about kuti mukadzi akarwara zvokuti tiri momba imomo ngatibatsiranei nekuti tiriubatsirana ivhen pakunzi amari yachoni ndokunu zvinoita ende zvakaongororwa zvikanoti rudo runofaya murume nemukadzi kwanenge vachibatsirana vachinzirana saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora nekuti vazoenda kuchikoro nekuti zvandanimbotaura zvezvo havanyore maexemu ekuti wakaita basa vakumba panonyorwa exemu yekuti wakaverenga here then kuendera tichienda panyaya yesixdays of activism tirikuramba tingokusha basa but takangoisa tiroyo takaona mahashtags atobuda emazim women's lives matter I think it's tatokusha iwayaya nekuti mazuva anokaya social media ndandakataura zvangu pachivhitivhiti chenyu pandandambosara apa ndichigara pafacebook penyu pavoice of america tichitoona kuti social media iri kupisa ndozvimwezvo tichange tichiitawo makampeni anasocial media tichandofacebook tichidzidzisana nevanhu tingaku tichiitawo maevents anoraisa iyoyo awareness tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume pane varume vari kuzvidzidzisa pana nababa vanotomirira vanasikana vavo nemadzimai avo chiti aiwa kanga tibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke rudo rwukupise muzimbabwe zvienda zvakadaro saka tee tichingobatsana takawanda tichingoenda takadaro
siye ngale ngasesindebeleni kulobo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kalwezi lapho okwenziwa khona i-16 days of activism against gender-based violence eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu liyabanika ama-women's rights kakhulu
ngiyabonga sithi hayi bengisithi kubhudi lowuli bengisithi okokuqala ngiyabonga ukuthi bakhona obhudi obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azoexamine umntwana oyinkazana ukuthi usukwazi ukupeka usukwazi ukwenza okwendlini sitho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebale amabhuku abo njalo masisithi abantu bayenzila akuthi ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yendlini izinto sezitshintshile abantu bayasebenza bahamba kumashifts angithi so ma umunye wakho sehambe kushift ma unguwe okhona kudini uza kwenzani njengoba usisi ujuliet evuzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho hhayi abantu noma ekhona so kumele bencedisa nomama labo baba lapho ilove intando izaphisa khonapho so sithi omama labo baba kumele bencedisane izinto sezizatshintsha kudala yikho abantu sokulama-deposits amaningi abantu abangafuni ukutshintsha abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi hhayi izinto sezatshintsha baba sicela ukuthi sihambe lesikhathi and ma sikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-facebook kade ngikhangele i-facebook yeni i-facebook page yena hayi kuyatshisa lapho abantu bayasheya abantu bayaxoxa so yizo zozo some of the things sizabe sizenza lakho sizabe senza ama-eventi sibona ukuthi siyenze ama-hashtags lawana sifam okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo but sizame ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi iindaba zabomama zamankazana ziqakathekile njalo ma sikhuluma izinto lezo
senza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyaratha siyabonga kakhulu
yeah. I heard there from Nyaradzo Mashaya Mombe of Tali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag Me Too campaign. So thank you all those that called in and for those that Richard Wade in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga unomphumelelo moyo la besifazana akhulume labo. Sesibekeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Molo, Christ is Jeremiah, Oliver Lelisayo.